virou a resenha, João. Daí! Daí, Marizaina! Tine! Amna kufara, ndati ngavarizaine, amna kufara! Ah, muri kusuruwara here? Kochii chanesa?
Asi mashoko amai Mugabe aya haasi kufadza veruzhinji mudunhu reMashonaland Central, uko kunobva amai Mujuru vechidiki vakaungana nemugovera panhemberero dzekupedza zvidzidzo zveDoctor of Philosophy kwakaitwa naamai Mujuru. Vaiimba vachiti zviri kuitwa naamai Mugabe zvekushora amai Mujuru pamwe nekupinda kwaamai Mugabe munyaya dzezvematongerwo enyika vachitora chigaro chepamusoro, zvakafanana nekuti vari kuda kuti nyika itungamirirwe nemhuri imwe chete. Vamwe vasiri kufara nemashoko aya mutsigiri weZANU PF anogara kuDotito, muzvare Tracy Hondongwe, avo vanoti amai Mujuru munhu anoremekedzwa zvikuru kana vachienzaniswa naamai Mugabe. Muzvare Hondongwe vanoti saka mashoko amai Mugabe haana ruremekedzo kana pakatariswa nhoroondo dzevaviri ava mukushandira ZANU PF pamwe nenyika yose.
Ende mwana mudiki zvisingaiti naamai Mujuru, mudiki zvekuti kumapeto Hondo haana kubvira akaiona, haana kana history yeHondo yanoziva, kana chaanokurukurira vanhu pachita chevanhu hapana, kana dzidziso yaanovapa hapana. Dzidziso yake ndeyekutuka nekushoropodza. Asi kana wakuda chigara utuke nekushoropodza mumwe, unopinda chigaro mune zvakaita sei? Zvakanaka. Kana zvanyanyonetsa topinda pamavhodzi futi, vanhu tovhota tochuza watinoda pautatu hwavo.
Mumwe womutsigiri weZANU PF mudunhu iri amai Keresenzi yaMutashu, avo vanogara kuBradley, vanoti havasi kufara nezviri kuitwa navamugabe kusiya mudzimai wavo achingoita madiro aGeorgina achishora utungamiriri hwakasarudzwa nevanhu. Nokudaro amai Mutashu vanoti amai Mujuru vanofanira kuti vakwikwidze vamugabe pakongresi yeZANU PF ichaitwa muna zvita.
Haya, tinotoda kuti amai vapinde pamberi nokuti vakawahondo, hazvinombonaka zvavanoita.
Amai Mutashu vanoti kushorwa pamwe nekutukwa kuri kuitwa amai Mujuru naamai Mugabe kushora vakarwira rusununguko rwenyika vanosanganisira murume waamai Mujuru Mushakabvu vaSolomon Mujuru. Munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa mumusangano weZANU PF munharaunda yeChiutsa muMount Darwin vaSilas Sande vanoti amai Mugabe vazopinda nemwenje mudziva nekukurudzira kwavari kuita kuti amai Mujuru vabve pachigaro chavo. Vanoti kusapindura nemashoko anotuka kuri kuitwa naamai Mujuru kunoratidza kuti amai Mujuru munhu ave neruzivo rwakakomba munyaya dzezvematongerwo enyika. Saka nokudaro vanoti amai Mujuru vakura pfungwa zvekukodzera kutora matomo kubva kuna vamugabe.
Izvo zvinotokodzera kutoti vange vaidizvo vachitora kana matomo zvavo, hapana kana chakaipa iwo. Kwete kutora matomo, asi kutora chii matomo acho iyo? Vange vachitowedzera zvinani kutoti kana even vakatora vachikudziridzwa kubva pavari ipapo kuti varamba vachitibetseredza mune zvatiri kuda izvozvo.
VaSande vanoti amai Mujuru munhu ari kushanda zvakasimba mukusimudzirwa kwedunhu reMashonaland Central, saka vanoti zviri kuitika izvi zvinokanganisa kubudirira kwenzvimbo yavo.
Zvinhu zviri kutirwadza especially kumaunda wenu kunoku, because tikada kunyatsoona mai maitiro avakaita vakaunza development yakati wandei, plus munhu ari kupromisa madevelopment yakati o. Saka naizvozvo zvinorwadza kuti unozoona chii mumapepa chii, vachibuda vachinzivo chii, vari kukanganisa mune zvakati vachitukwa semumapepa zvezvi. Zvinhu zvinorwadza zvisingaite mumaunda wenu munomu.
Sachigaro weZANU PF munharaunda yeChiutsa vaLorenzi Ruza vanoti vari kutsigira hurumende yavamugabe, uye vanoti shuviro yavo ndeyekuti irambe yakamira sezvayakaita.
Hongu, ini sachairman ndokutaura ndikuti amai tiri kuvatsigira zvakasimba muhurumende vese nababa amugabe zvakanyanya-nyanya atambopatsamura. Saka tiri kutoti dei zvaenderera mberi amai vangonyarara, Mwari ndiye anoziva kana matauto vari kuita, asi tikungoti vese vavashandi basa ravo vakaita sezvavanga vakaita.
Maruza vanoti zviri kuitwa naamai Mugabe izvi ndezvegodo.
Pakupopotera kwekuita amai The other side, in the other side, it's not going to get a change. Kana ma disturbance anoita kuti munhu iyeyo atora chigaro chopamusoro bekauzi vanenge vachikombeyawo zvaanenge ari munhu iyeyo nezvina amai saka vakaona zvakapane mutsauko wakasiyana kuti inini uyu munhu akodzerapa saka madisturbance anouya kuti kana ane mwoyo wemanga manga anoderera pasi asi kana vane mwoyo wekuti ivo vanoenderera mberi nekubatanidza vari zvekutaura kwavaita handifungi kuti pane zvinhu ngavavhundusa ipapo
zvichakadai sachigaro webato iri mudunhu reMashonaland Central vaLuke Mushore vanoti komiti yavo haisati yagara pasi kuti izee nyaya yevanhu vachakwikwidza kuCongress vaMushore vanoti kunyange zvakadaro havaoni chichachinja sezvo vachiti garo ziva kuti provhinsi yavo inotsigira utungamiriri huripo hunenge hwakasarudzwa neCongress havana kuda kutaura kuti provhinsi yavo iri kutsigira kuti amai mujuru vakwikwidze vamugabe here kana kuti kwete uye kuti komiti yavo iri kutsigira here mashoko amai mugabe ekuti amai mujuru vabviswe pachigaro chavo asi amai mujuru avo vanogara vachirumbidza vamugabe pese pavanotaura paruzhinji vanoti havasi kuzoshayiswa hope neavo vanovavenga mumusangano wavo
nyangwe vanopesekuta vanofanira kunzi uyai tibate pamwe chete nyangwe vasingandifarire uchandifarira ndakupa zvasandura kugara kwako nyangwe ukasandifarira hazvigoni nyangwe mese muri panapa mese hamungandide zvakafanana no azvimbondirwadza kuti haundide asi pane achabhenefita nezvandakupa ari kuseri kwako chete tapedza izvi zvatinazvo izvi ndezvepasisi
vane ruzivo nezviri kuitika muzano pf vanoti amai mugabe vari kushora amai mujuru nechinangwa chekutsvagira gurukota rezvemitemo vaemarson munangagwa rutsigiro rwekuti vazotora matomho kubva kuna vamugabe kana vazofunga kubva pamasimba amai mugabe pachavo vakabuda pachena kumazoo svondo rapera kuti vari kutsigira vamunangagwa amai mujuru navamunangagwa vanonzi vari kutungamira zvipoka zviri kukwidzana kutora matomho kubva kuna vamugabe asi vaviri ava vari kuramba mashoko aya uye vose vari vaviri vanoti havangataure nezveutungamiriri hwezanu pf sezvo vamugabe vachiripo ndakamirira studio 7 kumount darwin mudunhu remashonaland central ndini thomas chiri pasi